makukwaya aka woma chaizvo asi tichitarisa mavonero atinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari uku kunyaya dzekubhizinesi uku kubvira mwedzi yapfuura tizosvika kusvikira nanhasi chaiye tinoona sokuti mabhizinesi kwakarerekera kuti mabhaibheri ari kuhwina nokuti zvinofanira kuziva vateereri vekuti nyika ipi zvayo yapasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi nokuti mabhizinesi ndiwo ane mari yacho anogadzira mari yacho inozoinda yoenda kumaelection ukukambira kwese uku saka tichasotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi tinoatokuona kuti kuwall street kumastocks uku kwatotaura kare nokukwira kwaita mastocks ukunyaya dzezvemari ukunyaya dzezveutano nenyaya dzokumaindastry uku amuka akakwira chaizvo zvichinge izvo zvinodavira kuti vabiden vari kuhwa.
Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi?
Zvinoenderana nokuti kana vaBiden vakahwina, kuzvidzana kweAmerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaicho, kuchakura. Asi kana vaTrump vakahwina, sokuziva kwatinovaita vanoti America first, kuti America zvinhu zveAmerica muAmerica zvino zvinofanira kukudzwa zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuzvidzana navo nekuzvidzana sana Britain idzo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose. Asi vaBiden somunhu wagara mupolitics unoona kuti aiwa wakachara chimwe achitswanyinda kuti America inoita mukurumbira wainawo nhasi zvinofanira kunge kuri kuzvidzana nedzimwe nyika. Saka vaBiden vakahwina ukama panyika dzapasi rose neAmerica hunokura kudarika vaTrump vakahwina.
Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa America, munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina apa?
Nyika pari zvino dzakatarisa kunozoita kuti America ikwanise kubatana nenyika idzi kunyanyanyanya panyaya yakabudwa neAmerica yeclimate change yamamiriro kunze America yakati hainoenda zvichikatarisa futi America World Health Organization iri kubatsira kurwisa COVID-19 America navaTrump vakati aiwa tichavapi mari ikoko. Saka taritire nyika dzapasi rose nedzokuti vaBiden vakahwina vanodzokera, America inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro kunze pamwe chete nechirwere chapambira pasi ro cheCOVID-19. Haizenge iri nyika inoramwa yobuda sezvakaita vaTrump kuti unobva varamwa kubuda kuti hatichaiti mari kwada tichiita ikoko tatarisa zviri kuAmerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizimisi sokuona kwenyu, munofunga zvichafambiswa sei mukudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vaBiden vakahwina kufambidzana kwemabhizimisi kuAmerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo nokuti ndicho chinenge chinhu chavaBiden kuti aiwa tikahidzana nedzimwe nyika izvo ndo mafambiro anoita ufumi hwenyika kuti ufumi hwenyika hwamazuva ano nokuda kwokufambira kwaana intaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izi kuenda kune dzimwe nyika nendege idzi hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kuhidzana nedzimwe nyika. Saka pasi rose rakatarisira kuAmerica kuti rinatokuona kuti vaBiden vakahwina vachabatana maoko nesu pamabhizinesi nokuti mabhizinesi omuAmerica muno mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana siyana dzapasi rose.